Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu ndira 1 2021. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chezuva rekutanga mugore ra 2021. Tichikushuvirai kuti zuva iri ranga rakanaka chose kwamuri imi vateereri veStudio 7. Ini ndini Raichoto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vanoti vacherechedza zuva ranhasi vari mudzimba dzavo vasingapemberi zvine mutsindo kusvika kwegore idzva.
Tirikuona kuti kunyanya patapinda muholiday umo manhamba evanhu varikubatwa necoronavirus anyanyisisa kukwira, uyewo tirikuona kuti vanhu vazhinji vanenge vari kutora mitemo vachiedza kutevedzera mitemo yekuita kuti chirwere chisapararira. Vanhu vazhinji vakanga vavarayirwa.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 horamba huchikwira munyika. Nhasi tichanzwa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pegore idzva iro ratanga nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vanoti vacherechedza zuva ranhasi regore idzva vari mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wemuHarare vaVictor Lovu vati makore ese vanosimboenda kumusha kuzororo regoredzva, asi rwendo runovatamba zuva ranhasi vari pamba pavo vachiremekedza zvakataurwa nemapurisa kuti vanhu vasaungane. VaLovu vati gore rino vanotenda Mwari zvakanyanya nekusabatwa nechirwere checovid-19 kusvika pari zvino.
Tinoda kutenda Mwari nekutisvitsa kwavatiita gore dzva. Gore rapera iri ranga riri gore ranga rakatiomera guru nekuda kwechirwere checovid-19. Chakatora hama dzakawanda kwazvo. Saka tinongotendawo Mwari kuti vatiyambutsa kuti tisvikewo 2021. Mapurisa tatevedzerawo zvavakatitaurira kuti tisafambe-fambe, tisaungane, titevedzere maCovid regulation. Saka ndo zvatangotevedzerawo.
VaLovu vatiwo pamusoro peCovid-19 gore rapera mari yanga iri shoma sezvo vakavhiringwa panyaya dzemabasa nekuda kwedenda iri. Mumwe mugari wemuHarare Muzvare Michel Chimwemwe vati munguva ino vanosi wanzoenda kunzvimbo dzinotandarirwa vachicherechedza zuva regoredzva, asi rwendo runo havana kuita izvi nekuda kwechirwere checovid-19.
Nekuda kwecovid-19 tatoona kuti ticherechedze zuva iri renyu yetiri padzimba dzedu, nokuti tinoona tikazoenda uko kunotandarira vanhu totoona kuti hauzoti uya anacho here kana kuti haana. Saka kutongovesefu tozvitira pamba.
Mumwe mudzimai anorarama nekutengesa zvinhu kumufakose, amai Franziska Sekanamo, vatiwo nhasi bhizimusi ranga rakaderera zvichienzaniswa nemamwe makore sezvo panga paine vanhu vashoma vanga vachifamba. Amai Sekanamo vatiwo vachiri kuda kuona kuti zvinhu zvichange zvichifamba sei gore rino.
Toto panhasi vanhu vana kuwanda sezviri nani.
Vamwe vagari vemuHarare vaudzawo Studio 7 kuti gore rino ruzha runosiita panosvika gore dzva rwanga rwakaderera zvakanyanya. Asi mudzimwewo nzvimbo dzemafaro kunyanya kumusha weMbare zvinonzi vanhu vakaungana zvakanyanya madeko zvisinei nekukwira kuri kuita chirwere checovid-19. Mapurisa akarambidza vanhu kupinda mumugwagwa vachiita ruzha nedzimotikari, kurova mabhini kana kuputisa mafire crackers pamwe nekuita magungano edzisvondo. Studio 7 haina kunzwa kumutauriri wemapurisa vaPaul Nyati kuti tinzwe kana paine vanhu vakasungwa munyika mushure mekutyora zvakatarwa nemapurisa nezuro sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose hwakasvika pazviuru 10 nezvitatu nemazana masere nemakumi matanhatu nevanomwe, kana kuti 13,867, zvichitevera kuwanikwa kwevamwe vanhu mazana maviri nemakumi mana nevaviri, kana kuti 242 vaine chirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vatatu vanonzi vakafa nechirwere ichi nezuro, izvo zvakasvitsawo huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pamazana matatu nemakumi matanhatu nevatatu, kana kuti 363. Vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere ichi vanhu vagara vari munyika vasina nhoroondo yekubuda munyika. Pavanhu vakashaya nezuro, mumwe chete ndewe muHarare, mumwe ari wekumashonaland East, kuchitiwo mumwe chete ari wekumasvingo. Uwandu hwevanhu vapona kubva kuCOVID-19 munyika yose hwakasvika pazviuru 11 nemazana maviri ane makumi mashanu, kana kuti 11,250, zvichitevera kupora kwevanhu makumi mapfumbamwe nevatanhatu, kana kuti 96 nezuro. Uwandu hwevanhu vachiri kurwara neCOVID-19 hwave zviuru zviviri nemazana maviri ane makumi mashanu nevana, kana kuti 2,254. Izvi zviri kuitika panguva iyo kwave nemhando itsva yeCOVID-19 iyo inonzi yakanyuka muSouth Africa nedzimwe nyika, uye ichinzi inotapuriranwa nekukasika kudarika mhando iripo pari zvino. Nyanzvi munyaya dzeutano uye vari chiremba Dr. Edgar Munatsi vanoti kubva pakatanga zoro rekisimusi, uwandu hwevanhu vave kubatwa nechirwere ichi hwakatanga zvakare kukwira, chinove chinhu chavanoti chinovhundutsa zvikuru, sezvo vazhinji vachiita sevasisina hanya nekuchengetedza nzira dzinodzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tikuona kuti kunyanya patapinda muholide umu manhamba evanhu vari kubatwa necoronavhairasi anyanyisisa kukwira, uyewo tiri kuona kuti vanhu vazhinji vanenge vari kutyora mitemo, vachiedza kuteedzera mitemo yekuita kuti chirwere chisapararira. Vanhu vazhinji vakanga vavarayirwa, vamwe taka tichionawo mumapepanhau nemamwe mapikicha anenge achingotenderera kuti vanhu havachateedzeri zvekunzi social distancing kana zvekufamba vakapfeka mamaski. Vanhu vaakutovarayirwa sekuti coronavhairasi yakapera, asi chokwadi tinochiziva ndechekuti coronavhairasi ichiriko, ende tiri kuona kuti vanhu vari kushayika, manhamba acho ari kuwanda zvakanyanya. Saka zvakakosha kuti vanhu varambe vachiteedzera mitemo.
Tiri kuona kuti vakawanda vevanhu vari kubatwa nechirwere ichi, kana kuti vari kuwanikwa vaine chirwere ichi mazuva ano, vanhu vari kunzi vakachitapurira munyika vasina nhoroondo yekubuda kunze kwenyika. Zvinorevei izvi, Dr. Munatsi?
Zvazvinoreva ndezvekuti nguva yapfuura iyi tainyanyonzwa kunzi vanhu vakanga vachishanya kubva kune dzimwe nyika, kunana South Africa, kunana UK zvakadaro, vatikanga tichiona vazhinji vachibatwa necoronavhairasi vachiiwana mukufamba. Asi chokwadi chaakuratidzika izvozvi ndechekuti chirwere chatekeshera chizere muvanhu, tisikati tiri kuona manhamba evanhu vasina havo kwavakamboshanya ari kuramba achikwira, kuratidza kuti chaakungototapukirana mukugara kwatakaita. Zvinoratidza kuti vanhu havafani kuita zinyekenyeke nekuzvichengetedza kuti chisarambe chichitapukira, kugeza maoko nesipo kwakagara kuchitaurwa nemapazi ezveutano, kuchiisa social distancing, kupfeka mamasiki nenzira kwayo, kwete zvekupfeka masiki yakavhara muromo mhino iri panze, kana kupfeka mamasiki muchizoshandisa futi semahandkerchief zvimwe chete zvakangodaro, zvinoratidza kuti chirwere chiri muvanhu. Saka tiri kukurudzira kuti vanhu vasavarayira.
Tiri kuonawo kuti kune dzimwe nyika zvakaita seiko kuUK kana kuUnited Kingdom kwamuri ikoko nekuSouth Africa kuri kunzi kwane humwe utachiwana hutsva hwaakuwanikwa zvakare hweCOVID-19 nekufamba-famba kuri kuita vanhu. Zvii zvamungataurirawo vana veZimbabwe panyaya yechenjedzo naiyo strain itsva iri kunzi yawanikwai?
Hongu vajonga, strain itsva iri kutaurwa yeCOVID-19 takaongororwa zvikaona kuti strain iyi inotapukirana zviri nyore chaizvo kudarika yanga yagara iripo. Kureva kuti kana panga pachibata vanhu vatatu pastrain yekare izvozvi pane pakubata vashanu kana kudarika saka ichi chinotamukira nokukasira saka zvakakosha kuti kana munhu anga achizama kuzvidzivirira izvozvi takufanira kutonyanya chaizvo kutevedzera mitemo
kune vamwe vari kuti dai hurumende yatora zvakare matanho ekudzosa lockdown imi munotiwo
mashoko ekuti dai hurumende yatora matanho ekudzosa imwe lockdown vajonga tinongotaura zvataisi kutaura kuti matanho iwayo neimwe nguva anogona kunge ariwo ega anoita kuti chirwere chisarambe chitapukire kuti uyezve kuchengetedza utano hwevanhu asi tinenge tichikurudzira hurumende zvakare zvekuti ione zvaingaite kuvanhu vazhinji vanotambudzika vanhu vazhinji vanoita mabasa emaoko vasina kubatirwa zvitupa kumakambani kuti vorarama sei munguva idzodzo
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Edgar Munatsi vachitaura vari parunhare vari kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanonzi vakati kanzuro yeHarare iferefetwe zvakadzama mafambisiro ayanga achiita basa senzira rekufugunura uhori hunonzi nehurumende wanga uchiitika mukanzuro iyi kwenguva yakareba. Izvi zvinonzi ndizvo zvakasvitsawo pakusungwa kwevaimbove meya weguta iri vaHebert Gomba pamwe nevanga vari meya vakambomiswa basa vaJacob Mafume. Munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance vaCecil Zvidzai vanoti huori mukanzuru yeHarare huri kutobva kuvanhu vakagadzwa nehurumende vari muLocal Government Board kwete kubva kunhengo dzeMDC Alliance. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Isu sebato reMDC Alliance tinozikamwa tichiti isu hatiwirirani neuori zvachose. Pose patinosangana neuori tinohushandira kusvika hwapera. VaMunangagwa kana vachitona notsvaka uori musito of Harare haiwa ngavaende vanohutsvaka. Asi vachabuda nechokwadi chokuziva kuti uori huri kubva kuvanhu vavo vari mukati mesito of Harare imomo. Kune madirectors, kune mataun clerk, ndivo vanhu vavakagadza ivo neinonzi local government board inogadzwa nehurumende. And local government board iyoyo ndiyo inoappointa mataun clerk namadirectors. Saka ngavaende asi ngatitange tabvumirana kuti vazive kuti mataun clerk vanhu vezano, madirectors vanhu vavo. Saka tichanohubata, kana tahubata saizvozvo, kana vakanyatsohutarisa vakahubata, vanofanira kukwanisa kuzobuda pachena kuti tahuwana uori huya huri muno medu muzano. Ndo zvandingangotaura panyaya yeuori ihwohwo.
Asi kanyaya yekunzi mumakanzuro mune uori vaZvidzai haisi kubva kuhurumende chete kana kuzano PF, asiwo kana vagari vari kupomerawo kanzuro uori, imiwo zvii zvamuri kuita sebato?
Isu sebato tinozikamwa tichidhila neuori ruthlessly kandahuwana. Ava vanozikamwa nekutora nguru yeoisa lipstick vofunga kuti musikana akanaka. Vachaenda kunotsvaga vagobuda namareports asi hapana chinokwanisa kushandwa pachiri kana vazoona kuti nyaya dzeland kunyanya dzinopinda mugango rezanu PF ndivo vanhu vari kubaland. Tinozviziva vana Harare Airport Road $80 million ichibhadharwa neland yeHarare.
Saka mune mamwe matanho here amuchatora panyaya iyoyi?
Isu seMDC Alliance tasungwa mbira dzakondo. Zano iri kuita zvokuti kana muchida kubata hove pfonyongo dzaimvura. So vari kuda kuba zvinotyisa nokugadza makomisheni. Ndo zvavaruda kuita. Nguva dzose ukaona vachigadza komisheni haisi nyaya yekutsvaka kugadzurudza matongegwe edunhu vanenge vaitsvaga zhira dzokuti vangawana mari sei dzinobva kumawater treatment chemicals pasina akatarisa. Vachaona mari dzinobva kumatenda pasina akatarisa. Vachaona mari dzinobva mumotora land pasina akatarisa. Ndo zviri kutsvagwa nezano izvozvo. Isu makanzuras edu ose akapera kudzingwa. Saka hakuchina inonzi oversight musiti of Harare.
Avo vanga vari munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance vaCecil Zvidzai vachitaura vari parunhare vari kuGweru naJonga Kandemiri weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mutungamiri wa America vaDonald Trump vakadzoka nezuro kumuzinda wavo weWhite House muWashington DC vachibva kumba kwavo kuFlorida uko vanga vaenda kuzororo. VaTrump vanonzi vakadimburira zororo ravo panzira sezvo vari kuda kukurudzira bato ravo pamwe nevatsigiri vavo avo vari kuronga kuratidzira musi wa6 ndira muWashington DC vachiti nyika isatambire zvakabuda musarudzo dzemusi wa3 mbudzi. Kuratidzira uku kuri kutariswa kuitwa musi wa6 ndira apo matare eHouse of Representatives neSenate achasangana kuti atambire kana kusatambira zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Vakasarudzwa semutungamiri mutsva weAmerica vaJoe Biden vari kutariswa kutora mhiko musi wa20 ndira. Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongero wenyika uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance mudunhu reNorth America vazvidzai ruzvidzo avo vanoti havaone vaTrump vachibudirira.
Ichokwadi tirikuona kuti vaTrump vadzoka kuDC vaine chinangwa chekuti varambe vachikwikwidza kuti vave ndivo vanonzi vakahwina, but vanhu vakasarudza vakati vanoda vaBiden. Maconfirmations akaitwa zvese zviri kufamba iyo court chaiyo inova ndiyo Supreme Court yemunomu yakati kwete ina piu yavo hapana chainobatsira. Saka ndirikuona munhu akungotandanyadzi kuti hapana, sezvo ari akataura zvakawanda chaizvo before the election kuti ndakadyiwa naBiden ndinobuda muno munyika, handingambodyiwa naBiden, ini zvinhu zvinoitika. But kana uchinge wazodyiwa manje unenge wakunyara kuti zvinondoti chii. Right now I think it's just a lonely person or child waiter say.
Asika America inyika yemutemo, pane chakaipa here kuti vaTrump vaende kumatare kana vasiri kugutsikana nezvakabuda musarudzo?
Ichokwadi, yes, it's right kuti kana uchinge wadyiwa unofanira kuita appeal. Zvino appeal yake akaita, he did it kubvira kumakotsi ekuzasi uku achiita anu handina kudyiwa, handina kudyiwa, kusvika zvasvika kuSupreme Court. Saka pari zvino iye nofunga nechemwoyo akutozviziva kuti ndakadyiwa. But chandiri kutaura ndechekuti inyadzi dzakuita kuti aramba achingopusha zvaari kuita izvi. Munhu aapushwa to the end, apushwawo futi to the end, saka ari kushaya kuti woita sei. But then now regedzai tione kuti zvinopera sei, but ndiona achibudirira.
Asi hamuzoonewo here pachiita mhirizhonga seyataona ichiitika pose pari kuratidzira vatsigiri vaTrump vanopedzisira vakurwisana nevatsigiri vaBiden muWashington DC? Hazvizoitike zvakare here zvimusi wa6 ndira?
Makatarisa masapotazi ake, ndingangoti kuti masapotazi ake akamira sei vanhu vemhirizhonga, ende vazhinji vacho ndingangoti maextremist aya kuti vanhu vanoti izvo vanoita chandagwinyira. I know kuti vamwe vacho ndo vari kumupusha kuti ramba uchienda kumakotsi, ramba uchiramba kuti handina kudyiwa. But I know kuti the army yemunomu, the police yemunomu haisapoti izvozvo, inosapota zvinenge zviripo. They are not partisan sezvekumusha kwedu. Saka I know the law enforcement agents were ready for him.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance mudunhu reNorth America vazvidzai ruzvidzo vachitaura vari parunhare vari kuOhio kuno kuAmerica naBlessing Zulu weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weCameroon vaPaul Biya vanoti mushandira pamwe mutsva pakati pemauto neveruzhinji wabatsira zvikuru mukuunza runyararo munzvimbo dzinotaurwa rurimi rwechirungu munyika iyi. VaBiya vakataura mashoko aya muurongwa hwavo hwekutura mashoko ekupera kwegore nezuro manheru. Vakare maravano tihurumende inofani wakutora matano ekupedza kumbunyikizwa kwekodzero dzavo munharaunda dzavanogara. Safari Njema anotipanyaya inotevera.
Mumwe mudzidzi wezvemabhizinesi paRare Polytechnic muzvare Tinotenda Gweshengwe, avo vakaremara vanoti vakaremara vakawanda vari kusangana nematambudziko ekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo.
Munhukadzi akaremara akarorwa nemurume asina kuremara, kana kuti even murume kuti arore munhu asina kuremara, hama zhinji hadziwanza kuzvitambira. Kana atori mukadzi vanotopopota, endapo vatorambanisa vanhu. Even murume chaiye kuti atowana mukadzi ari ebobodhed zvinogona kunetsa, kozi vane vachiti haana zvaanokwanisa kuita.
Mashoko amuzvari Gweshengwe anotsigirwa naamai Naspa Manyau, avo vakaremarawo zvekare.
Mashoko acho anotaurwa ekudzikisirana pasi. Vamwe vakati akatsvigirei chirema, vamwe vakati chirema chanhingi mazochiona here chaendepi, vamwe vakati hanzwe tsitsi here, fanga vakazoonekwa wazvitakura. Vamwe vanoti munhu akaitisa munhu uyu pamuviri hanzwe tsitsi here, because most people vanofunga kuti munhu akaremara aite zvebonde.
Mutungamiri wesangano revakaremara reNational Council of Disabled Persons of Zimbabwe, amai Farai Cherera, vanoti dambudziko rekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhukadzi vakaremara rakakura zvikuru.
Ndingati ivo vanhu vacaregivers vanobetsera vanhu vakaremara vazhinji, ndivo vanhu vanowanika vachaita mhirizhonga. Unodzvinyirirwa kunzi ukanotaura chete handichazokwanisa kuti ndikuchengete. Vamwe ndiana baba, vamwe ndiana sekuru, vamwe ihanzvadzi.
Amai Cherera vanoti hurumende inofanirwa kutungamira mukutsvaga nzira yekupedza matambudziko anosangana nevakaremara.
Dai panga pavaitirwa maawareness campaign, vagona kusimuka voga kuzvitaurira uye kudzidziswa nzira dzokuzvidzivirira, uye kuti vasatye, vasimbe, vaburise nyaya idzi pachena. Mhosva hairovi.
Gurukota rinoona nezvemagariro akanaka evanhu muzvinafundo Paul Mavima vanoti pane mutemo wakanangana nekuchengetedza kodzero dzevakaremara uri kuvandudzwa.
Zvinofanira kuitika kuvanhu vasingabate vanhu vanorarama neurema zvakanaka, vanobata chibharo, vanovakanganisa nenzira dzakasiyana-siyana, kana kutuka, kushungurudza nemashoko nemabatirwo, zvese izvozvo zvinofanira kuti zvibude zvakakwana mumutemo iwoyo.
Vamavima vanoti bazi ravo rakaparura chirongwa chekudzidzisa veruzhinji mumadhorobha nemumaruwa pamusoro pekodzero dzevakaremara seimwe nzira yekuderedza dambudziko remhirizhonga radai kutekeshera pasi rese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Sezvo tapinda mugore idzva kudai, regai timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7.
Magadini uko vana mukoma Blessing Zulu nana mukoma Jonga akandimire totiri sei new year gore dzvamakaripinda here muri vapenyu. Ndada kumhorosawo hama dzangu dzekuchiredzidzo vekwamuganji, ndinovaforosa nemufaro mukuru. Ndomhoresa vana baba Abel muganji kana vekwahove futi. Ndinovamhoresa vana baba Abel, vana mai Abel, vana munashe muganji, vana baba Isaac muganji. Ndinovamhoresa vese nekwamateveke nekwamuvandiri, vana baba Mo. Ini ndinoitwa Chedza muganji, ndini mwana wavo. Ndini mwana wavo, havadozivi kwandiri zvezvi. Ndiri kuno kuSouth Africa.
Mamuka sei vashamarari veStudio 7, vana mukoma Kandemiri nevamwe vose. Ndinoda kutenda basa rose ramakatibatira muholiday ino, tichikukorokotedzai nokuchengetwa kwamakaitwa naMwari kuti mupinde 2021. Tinoti Mwari vave nesu munyasha. Ndinoitwa Goodwill Chinogurei. Ndinoda ku kurokotedzawo hama dzangu dziri kwamutoko kwacharehwa kwachindenga dzose dzekwachinogurei nedziri kwamurehwa kuzumba maramba pfungwe kunonzi kwachipfunde muzumba vana chinogurei vana Joel vana Admaya nevamwe vose vari mamutoko imomo vana Raidon chinogurei nasimba ichinogurei vana denga chinogurei nana mai Josi nana mai Blessing vana munesu chinogurei namadzikomangu vana mukoma Hadmon vana mukoma Newton ndoda kuti nditende kuti Mwari vatichengeta raramai muna Mwari tirambe takashinga tichirwisana nechirwere chadai kutekeshera ndini wenyu Goodwill chinogurei ndiri muno muJoburg South Africa.
Makadi mhuri yeZimbabwe makadi ndinokwazisa vashamarari vose ndechiti aiwa makadi iko ini ndinosimba chaizvo ndiri kuno kuPretoria ndini pianos panunure ndoda kukwazisa mhuri yekwamanunure yose ndichiti hepi new year vanhu vamwari tinotenda mwari watipinza mugore idzva ndinokwazisawo zvekare sekuru vangu vamazvimba kubhikita uko nemudzimai wangu mai Lavhu nana mbuya Lavhu nevanin'ina vangu vose nevose vanondiziva ndichiti hepi new year.
Pastudio 7 apa ndinokuchingamidzai nemufaro mukuru ndechiti makasimba here. Ini ndinoitwa Kulumani Sukumani paBoera apo. Ndangoti zvangu ndingofarise hama neshamwari vanondiziya ndechiti makadiko. Tiripo zvedu paCape Town hatinaukwanise kuende kumusha. But kumhuri yekwangu ndinoti mufaro kuti tipinde mugore idzva. Hama neshamwari komadanono kawandapo dai zvaibvira maimbo ndiridzira ukasonka majeso kekuti makandidana ndikasauyako ndisina mari kamajeso.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zuva ranhasi regore idzva pamwe nezviri kuitika munyika. Pera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu vakawanda vanoti vacheretsedza zuva ranhasi vari mudzimba dzavo vasingapemberi zvine mutsindo kusvika kwegore idzva. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 horamba huchikwira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Rachoto ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pedambudziko reCOVID-19. Ndinoti murare zvakanaka vatsigiri veStudio 7 pasi rose kwese kwamuri.
Soku isika antisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 1 kuZibandlela 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, okhulumende beZimbabwe leSouth Africa bakhuthazwa ukubopha ziqine emngceleni weBeitbridge Border Post ukwenzela ukwenqabeka ukumemetheka ngomkhakha omutsha weCOVID-19. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition leGwanda Residents Association umnumzana Bekezela Madumafuzayo kaseko.
Kuleli idlalade lami engilethula manje, idlalade lami lokuqala, ngibhale kakhulu ngendaba zothando ngoba ngiyazi nje ukuthi abantu abaningi bayathanda kakhulu ingoma zothando ezakhayo.
Woza Friday kuliviki abaculi beZimbabwe labasekela umculo kwele South Africa abazange bavume ukuthi i-coronavirus ithulise iziginci zabo ngomnyaka ka-2020. Zonke lezi ndaba lezinyo lizezizwa kuwona lo umsakazo. Idolobho lakoBulawayo selilensuku ezimbili zilandelana lokuba linani eliphezulu labantu abahlolwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe. Ngokutshona kwelanga la izolo besekutholakale abangamachumi phose ayisithupha i-59 belegcikwane leli. Kunje sebefika inkulungwane ezedlula ezilitshumi lantathu i-13,800 asebehlolwe bafunyanwa belalo. Abasinde kulolu bhubhane sebezinkulungwane ezedlula ezilitshumi lanye 11,200 kwafa abangamakhulu edlula amathathu lengxenye 363. Ezwekazi le-Afrika i-COVID-19 ihlasele abantu abaphose bafike izigidi ezintathu 2.7 million, yabulala inkulungwane ezingamatshumi edlula ayisithupha 64,700. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula athoba minwembili 83.6 million abatholakale belegcikwane leli labulala phose izigidi ezimbili 1.8 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asabehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele. Asebe kuzigidi eziphose zifika amachumi amabili 19.3 million. Yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 345,844. Ngesikhathi i-COVID-19 ilokhu imemetheka njalo, umkhakha walo omutsha usabalala emazweni amaningi agoqela ele-South Africa lele-Zambia. Ibandla leZimbabwe Economic Freedom Fighters lithi kufanele uhulumende weZimbabwe lowe-South Africa bebophe ziqine emngceleni we-Beitbridge Border Post ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Hove uthi ibandla lakhe lilombono wokuthi kungabi lemngcele e-Afrika ukwenzela ukuthi izwekazi leli lithuthuke.
Siyabonga msakazi omuhle. Masikhangelisisa kakhulu ngokwenzeka e-border, sizwa ubuhlungu singu-EFF. I cannot say njengoba si-Economic Freedom Fighters kuphela, kodwa lento iyasibamba kakhulu njengabantu base-Afrika. Ngoba masikhangelisisa kakhulu i-Beitbridge Border Post ayisetshenziswa kuphela ngabantu baseZimbabwe, kodwa isetshenziswa ngabantu abaya e-DRC, ngabantu abaya eMalawi, ngabantu abaya eZambia, ngabantu abaya up to kumbe siyofika kubo Tanzania. This is the busiest border e-Africa. Li border eliphithizela kakhulu i-Africa jikelele. Nxa sisithi siyakhangela, into yokuqala uhulumende okumele ukuthi ngabe wayenza kudala, kungakhathalekile ukuthi ngabe kulesifo se-COVID ngabe sikhona. iCovid ingakafiki iBeitbridge border post ivele ilenhlupho ebhekane lazo okukhangelela kakhulu itraffic ungathi uyakhangela ngezikhathi zama Easter la ngezikhathi ezifana lalezi ifestive season yabo December uyathola ukuthi ama truck ayabe esuka mhlawumbe duze kwematombology phakathi eMessina esize eBeitbridge of which is a distance of 12 kilometers uthi uyakhangela kwela seZimbabwe again kuyabe kwindawo ezikhangela kubo Lutumba ungakhangela ukusukela Lutumba usiyafika eBeitbridge phakathi ungakangena eborder is something like 15 to 18 kilometers again. That means it's 15 plus 12 is a distance ye 24 kilometers. Okutsho ukuthi iborder alikwanisi alenelisi ukuthi liphakamise abantu abaningi. Okudingeka ukuthi uhulumende weZimbabwe leSouth Africa basebenzisane. Baguqule iBeitbridge border post isifuna ukutshintshwa isezingeni elidala kakhulu ibridge lenana lincane kakhulu masikhangela inani labantu abadlula phezukwalo kumele ukuthi abantu abahamba ngezinyawo babe lendlela yabo abasevwa ngayo beseceleni kubengahlanganiswa ngalabantu bezimoto ngoba bona abantu bezimoto self bebodwa noma bengahlanganiswa ngalabantu abaneliseki iservice yankhona still iyabe ilokhu inzima due to ukuthi isystem ifuna ukuupgrade diwa eBeitbridge border post eSouth African side lezim side kodwa into eyinkinga kakhulu yicorruption ubusela
lowo ngumnumzana Witness Hove isikhulumeli sebandla leEconomic Freedom Fighters sixoxelaye ekobulawayo ukusenjalo isiphathamandla senhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition leGwanda Residents Association umnumzana bekezela madomo ofuzwayo kasekho umnumzana Fuzwayo ubikwa itshone izolo ngenxa yegcikwane le-COVID-19 esesibhedlela se-isolation center. Umnumzana Fuzwayo wayevame ukuxoxa le-Studio 7 kunhlelo ezithile ehlaziya indaba ezigoqela ezombusazwe, ezomnotho, lezamalungelo oluntu. Asizweni ekhuluma ku-Studio 7 kunyanga ezedluleyo.
Yeah, I think i-report le sisi imele yenza umehluko omkhulu kakhulu. Kundaba yabo Johanna Mamombela abanye bakhe okokuqala isuka ku commission eyafakwa nguhulumende and i commission eyafakwa ngoba ithembakele ukuthi ngangokuthi abakukhulumayo bona kumele ukuthi kuthathwe njengento eyisiqiniseko ukuthi yiyo kanye into abayibonile so i report lay iza sivula amehlo ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngoba amapolice adonse siyalekhuluma kwawo abo Johanna baphuma ngale labo bekhuluma kwabo so yona izabo iphakathi laphakathi iyeza yesiphumisela exactly ukuthi kanti lapha kwahamba njani so aba kutsho ibona ukuthi babona impawu ezijengisa ukuthi omama laba badlwengulwa balimazwe abachaka kakhulu ijengisa ukuthi yinto engabe iliqinisa ukuthi yiyo sibili into eyenzakalayo
lo umnumzana bekezela madoma afuzwayo otshone izolo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 ekhuluma le-Studio 7 kunyanga ezedluleyo ngokufunyanwa kwejekiseni lokuvikela ukuthelelwana iCovid-19 izigidi ezithile zabantu emazweni athuthukileyo seziqalile ukuhlatshwa leli jekiseni kodwa alikafike emazweni awezwekazi le-Africa agoqela eZimbabwe abantu balembono ehlukileyo ngeCovid-19 vaccine lokuthi kuzathatha isikhathi eside ukuze ize ifike elizweni njengoba amazwe athuthukileyo anjengeAmerica le-Europe elithenga ngobuningi u-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
IZimbabwe njengawo wonke amazwe womhlaba ikhathazekile ngobhubhano lwe-COVID-19 olukhwaze ngolaka umnyaka wonke ka-2020 loba nje sekungathi kulethemba ngejekiseni elithe lafunyanwa elivikela ukubamba leli gciwane. Ingcwethi zezempilakahle ezweni zithi azikahlangani lalo leli jekiseni ngakho-ke uZulu kaqhubeke elandela iziqondi zokuzivikela ngoba kuzathatha isikhathi ukuthi lifike ezwekazi le-Afrika. Omunye walezi ngcwethi umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital usikhwica mfundo solwayo Ngwenya.
So ibhubhane leli lalo kukhanya hayi sokulayo ivaccine leyi, kukhanya uhulumende sebeyidinga kwamanye amazwe lapha kayikafiki, kodwa hatshi abantu liyaxwayisa ukuthi lingayekethisi lokho besithi xwayisa ngako selithembe ivaccine leyi engakabi khona. Ingaba khona lizathi liyaziswa ukuthi sikhona njalo ihlatshwa njani. Okwakathesi hayi liqinise kakhulu landela lezi zinto elazitshelwayo zokugqoka amamaski lokuhlanza izandla lokungahambi lapho kunesiminye eminye khona.
Umfundisi uSaint Sibanda wenhlanganiso ye-IM Bulawayo Against COVID-19 uthi kunengi osekukhulunywa ngejekiseni le-COVID-19 vaccine.
Into eqakathekileyo yikuthi kumele ichasisele abantu ukuthi isebenza njani, njalo lokuthi abantu bayizwisise ukuthi banceda njani. Ngenxa yokuthi sikhuluma kanje kule ndaba eziningi abantu bekhuluma ngevaccine leyo, abanye bathi iyatshintsha iDNA yabantu, abanye bathi iright iyelapha. Ngibona ngani kungabi ingabi khona lapha eZimbabwe. Into eqakathekileyo ukuthi uhulumende le-Ministry of Health bengene bechasisele abantu ukuthi livaccine inceda njani abantu, njalo yenziwe njani.
Usibanda uqhubeke ethi inkolo ezehlukeneyo zamukela imithi yamavaccine ngokuchiyeneyo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube yena ukhuthaza inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization ukuthi imelwe amazwe asathuthukayo ukuze athole leli jekiseni.
Kuqakathekile ukuthi itholakale masinyane, okwamanje isadinga umqando omkhulu ongatholakala emazweni angela kunotha njengelethu. Ngakho-ke kufanele amazwe anjengeZimbabwe asebenzisane le-World Health Organization namankampani alemali ukuze ivaccine le ifinyelele emhlabeni wonke jikelele, emakhaya kuyo wonke umuntu, umntwana, umuntu omdala, abagulayo labo.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Frank Phiri ngomunye wabaseselokuthandabuza ngaleli jekiseni le-COVID-19 vaccine.
Ngendlela engibona ngayo, siyayifuna kodwa bathi baqale befake bona amakhiwa khona ngale. Nxa ibulala iqale ibulale yobona, ngenzeni sisesurvivor thina, kodwa hayi ngiyayifuna sibili nxa ukuthi yasenza kodwa bathi baqale befake bona khona ngale.
Osakhulayo uNothando Ndlovu ulomcabango wokuthi i-COVID-19 vaccine yibhizimusi yabathile.
Sizwa besisho ukuthi i-vaccine khona i-COVID-19 kodwa nxa sesinanzelela lapho kwaqala khona i-COVID eChina, it's life back to normal. Sesibona ukuthi ngokuyibhizimisi leyi ngoba amakhampani sebeqina ngokuthi bebuye le-vaccine yangkhona.
EZimbabwe kuviki edlule umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa kunkulumo yakhe lesizwe mayelana lobhubhano lwe-COVID-19 uthembise uZulu ukuba basebenza gadalala labezempilakahle belandela zonke iziqondiso zokuba leli jekiseni lokuvikela i-COVID-19 ezweni ngoba okwamanje alikafinyeleli ezwekazi le-Afrika. I-World Health Organization yona layo ikhuphe imibiko ithi iphakathi kokusebenza ukuba kusiyaphela umnyaka ka-2021 kube sekulamajekiseni edlula amabhiliyoni amabili asethe atholiswa uZulu emizameni yokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 emhlabeni jikelele. Bathi okwamanje kulamankampani athile agoqela i-AstraZeneca, i-Pfizer, i-Moderna lamanye aseqalile ukuthengisa leli jekiseni le-COVID-19 vaccine. Ngimele iStudio 7 ngiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
AbeZimbabwe kwele Botswana bathi umnyaka ka-2020 ubulukhuni ngenxa ye-COVID-19, njalo abakhangelelanga inguquko ngesikhathi kulungiselelwa ukungena kumnyaka omutsha oka-2021. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHabron kwele Botswana.
Inhlanganiso ephathisa uZulu ngesikhathi sobunzima emhlabeni jikelele, e-Red Cross Society kwele Botswana, ithiningi labantu ababhekane lobunzima ngesikhathi se-COVID-19 kulelo lizwe ngabokuza impilo ibe lukhuni ngamandla kubeZimbabwe abasebehlala kwele Botswana, ikakhulu labo abaphila ngemsetshezanyana labangela ngwalo esemthethweni zokuhlala lokusebenza eBotswana. Umnumzana Andreas Sibindi oyisizalwane seZimbabwe esihlala eFrancistown uthi akuzange kube lula ngoba abaphila ngemsetshezanyana bavalelwe ngesikhathi sohlelo lwe-COVID-19 eselokudown. yomuntu
ubungomnyaka wanzima kakhulu kuningi labantu bakithi abaphila ngokuncedisa so nxa kuvaliwe kuba nzima ukuthi bezisize ngoba akula lapha abangathola khona bayabehlekile ezindlini akula muntu oza kubiza ukuthi ngicela uzocenta lapha kumele ngicela uzonithanyelela lapha
esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Benjamin Spanda ubhizimusi uthi umnyaka ube uqalise kuhle kodwa kwasuka kwachitheka izithebo ngesikhathi uqhamuka i-COVID-19 kwele Botswana ngombimbitho
sokungene i-corona izinto zonke zajika kwayalelale kwayalelale ibhizinisi engahambi kahle kakhulu kodwa anzange ngitshone like iphansi kangako kodwa hayi anisaphilanga ngendlela amukade nisithi nizaphila ngayo so 2020 we can say it has been a bad year
kodwa uSpanda uthi noma nje kukhanya kunzima kungenwa kumnyaka omutsha abantu sekumele badinge indlela ezintsha zokuziphilisa
u2021 kuphela unchallenge ekutheni I should think better and be different and be able to adapt to a new normal and see ukuthi kona how can I make money in the new normal so sihlale sikhala ngokuthi khona COVID.
Unkosikazi Sindiso Sibanda uthi iningi labe Zimbabwe ngabantu abasebenzayo ngakho bekungalula ikakhulu ngesikhathi abantu bevalelwe ezindlini nge-lockdown. Uthi okuphathisayo ikuthintana kwabantu ngokubambana ngesikhathi abokuza bethwe ngaphandle.
Abaningi baza bancedwa ukuthi we have some groups that we created. So we posted in some of our groups ukuthi ongalakudla endaweni enjenje kungaba ngubani. Do we have an essential worker in our group? Athwala ukudla ayinika uABCD. And it was so painful because the government of Botswana reached out to its citizens with hampers of groceries of which foreigners were not included.
Amathemba abaningi afiphala ngesikhathi nani labantu abatholakala bele COVID-19 lisiya liqonga umhlaba wonke jikelele. Sokutholakala njalo uhlobo olutsha lo COVID-19 olubuka lumemetheka ngesiqhubu esikhulu kwedlula lo luvelise lukhona osekubone amanye ama zephindela kunhlelo zokuvala isigaba kumbe ilizwe lonke ezama lockdown lokhu kukhathaza iningi labe Zimbabwe sebehlala kule Botswana abacabanga ukuthi imincele ingaphanga ivalo ikakhulu ngemva kokutholakala komhlobo omutsha we-COVID-19 elizweni elingumakhelwane ele-South Africa ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiSiyabron kwele Botswana
Live talk namhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe lasemazweni omhlaba. Wezivela kwamanye amazwe ngamafichane.
Osanele ugcotshwa kuba ngumongameli weMelika umnumzana Joe Biden kanye lomkakhe unkosikazi Jill Biden namhlanje bachayele ihlombe abasebenza kwezempila kahle emkhosini webulenjini wokwamukela umnyaka omutsha ka-2021 owe Dick Clark's New Year's Rocking Eve. UBiden uthe lanxa umnyaka ka-2020 ubunzima ulethemba lokubana kuzoba ngcono ngalo mnyaka esiwusungule namhlanje ka-2021. Umongameli Donald Trump wele Melika ubonge abasebenza kwezempila kahle, odokotela, abongi kanye labakubutho ngokusebenza gadalala ukubona ukubana umuthi wokuvikela ubhubhane lwe-COVID-19 phansi kohlelo olwe-Operation Warp Speed oluqhutshwe ngemfanelo. Amazwi lakaTrump wethule enkundleni yokuxhumana ye-Twitter. Yiziphathamandla zesabelo seNashville lokhu zisahlolisisa imbangela lomonakalo odalwe libhomba elithiwe ladubuka ngelanga leKhisimusi. Usibalukhulu waleso sabelo uGovernor Bill Lee usecele isigodlo sikamongameli weleMelika eseWhite House ukubana sifakele ingozi yebhomba phansi kwenhlelo zokumamanzenzo komumo wezinto i-state of emergency ukuze leso sabelo sithole uncedo lwemali yokuphathisa abanini bhizimusi abathinteke kule ingozi.
ngesizwe ukuthi abanye abalaleli beStudio 7 bathini ngomnyaka omutsha.
Ya, yalibingelela kusebenza nje kwantu baStudio 7. Sithi njani impilo bonke bafaka abasakazi labalaleli bonke bonke indawo zonke zelizwe. Nyaka ka-2021 lakho kuza kokulobunzima nxa sikhangela ukuthi lawo lokhu udonsa yona lo ka-2020 nxa umkhuhlane lowo. Kangela ukuphila kahle ngoba lokho kusesenza umthetho nalosuka la u-2020 nalowo ekomkhuhlane lakho lokho kufanana vela kulanto ezajintsha hayi ukukhuluma yomgcini idlala oyiluphane emzoni.
Ngibonani sanibonani abantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo. Siyezwa nje leli sela leli umnangagwa lithi lithatha ilifu. Uthatha ilifu ube senza msebenzi bani? Uyenzeni? Usebenzela bani labo bantu abasebenzelayo ngobani? Uthi uthatha ilifu ube senzani? Ngoba akula ngisho leyo yenza into ayisize ngayo abantu. Kanti uyenza msebenzi bani? Uholelani? Nampochiwe ngabale sikhundla yonke indawo. Umuntu is a minister of health. Umuntu is vice president. Manje umuntu njalo umbiza uthini? And uhambe tshontsha yonke indawo. Ilizwe langeke lilafa laba linqubekela phambili ngezano PF le. 2021 sicela izano PF yekeli kutshontsha. Cela izano PF ogogo labo khulu beresigne. Benikeza abantwana abancane izikhundla. Sikhathele ngalanto asebegugile lapho. Kuthi abathatha amalifu. Ilifu bani ethathwa lisela leli. Akula muntu ongaboniyo. Ngumuntu obulala ilizwe lo. Ngumuntu oqhubeka esatshontsha futhi elizweni. Nguye obulala ilizwe umnangagwa lo. Labo Chiwenga lapho. Ochiwenga babalwa ku-Minister of Health. Ochiwenga babalwa ku-Vice President. Khathele ilabo gogo labo khulu laba. Abake be-resign imisebenzi laba betshiyela abantwana abancane. Kathi imisebenzi bani bona abangiyachiyo. Umuntu azaphela amazinyo le.
Lokho esemsebenzini. Ari basakazi be Studio 7. Hayi siyabonga malingene kahle eminyaka nomusha 2021. Mina ngubhanda moyo ekondolwane Plumtree. Yeah, umnyaka lo sibhekane la u 2021 omusha kangaka. Kuzabanzima ngendlela engibona ngakhona. Kodwa sibekezeleni sizama ukuncengezelana. Mina kakhulu imbekeze politiki eZimbabwe yiye kulala ilizwe esokolisa abantu ngoba into yena leziwa ngoMDC labo Zanu hayi bakithi ake sihlonipheni mani lapha ngani kuyadlalwa phela umdlalo la lapha siphile elizweni lamanga kuphela. Ngiyabonga ngubhanda moyo komnyama esigabeni kulilima West Plumtree.
2021 will be a tough year eZimbabwe. Izinto zokhuphuka loba nje kunethile bazothola lokho bakuthola but izinto zokhuphuka and a political climate yakhona izojinja izoba tough abantu bazosokola. Ukudla kodwa kutholakala konke ukuthi ngoba kunethile but when it comes endaweni zomsebenzi kuzoba lenye politically iZANU-PF izayenza a tough ukuhlukumeza abantu so that they vote for ZANU-PF. Njengamanje angithi basayenza lokho kuyisketchinyana kwabo ngathi bathi opposition party nawo sebelayo ungathi opposition party idobha manje besisekisayi grand ku tough eZimbabwe kusazoba tough.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha umbono wabo ngekhisimusi yalonyaka.
It was a Friday my darling, was a Friday umsebenzi ubokine.
Was a Friday kuliviki abaculi beZimbabwe labasekela umculo kwele South Africa abazange bavume ukuthi iCoronavirus ithulise iziginci zabo ngomnyaka ka-2020 lanxa kuphele inyanga bengavunyelwa ukwenza umsebenzi wabo ukupheka amadlalade lenhlelo zokuthuthukisa umculo ngokunye abakusebenzisa ngesikhathi iCoronavirus ibavalele ezindlini. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Leza ubaba kaJohn uMajor General insizwa idabuka esigodini yena uthe ngokuvalelwa endlini iCoronavirus wacabanga ukuganda idlalade lakhe lokuqala elithi ngeke ngivume. Nelidlalade lomdumo we-Afropop limumethe ezothando loba nje belungela kancane ngesikhathi seCoronavirus.
kuleli idlalade lami engilethula manje idlalade lami lokuqala ngibhale kakhulu ngendaba zothando ngoba ngiyazi nje ukuthi abantu abaningi bayathanda kakhulu ingoma zothando ezakhayo nanti kisithi ndikhiphile liyatholakala ngabonga kakhulu nesupport yenu Mahlabezulu.
Uhleza kusuye yedwa owenze ezibukwayo ngesikhathi coronavirus isidla amahabulo phose umnyango wonke ka-2020. Umculi werumba umbi wabo Brutus Ndebele weqembu leMasendu Boys nabanye abaculi abaningi labo kuthe kusiyaphela lo mnyaka bepheke baphaka elitshisayo idlalade elidi ziyabavuma abalihlanganyeleyo.
Umkhaso simthalathi ngubani owakuthumelayo kulelo lizwe wecorona? Sendula Masendu Boys jiligiti uzibhate babo mange
amayango songazisini utongo bata uhehekeza.
Uprojasi uthile lidlalade likhombisa amandla asekubambaneni kwabaculi ikakhulu ngalo mnyaka ophele umuntu wonke elindele ukuthi ukufa kungamvakatshela lobanene.
Siyabavuma impela singamaqembu amaningi bakhona oMadala Boy and Shining Fellows, Charles Zwane, Wendovane Super Sound, Itupia Masters, Dupute Warriors, Dumo Sound, Choloto Great Sound. Esihlangene lapho sipheka ingoma ezimnandi kakhulu ungaphuthelwa mlaleli.
Injanje kwezerumba uThemba Bonyoyo Mathe laye walile ukuncindezelwa ngo-2020 onzima wethula indlikizane edlalade walitha igama elithi sidla isimabiliya. Ngakolunhlangothi abeZimbabwe abasekela izomculo nabo abazange balahle imbeleko ngobunzima buka-2020. Idatha zendaba zeZimbabwe zigoqela uKhumbu Malinga, uStanley Dube nabanye basungule inkampani yokukhihliza ezemiculo eGoli iK9 Studios. Umgcinihlalo wale nkampani uMnumzana Carlton Dlovu odabuka eGwanda uthi inkampani ehlose ukukhulisa loba ngubani onethalenta ungakhathalekele ukuthi ule mali loba akalayo.
Okwamanje sikhethe sithatha bonke as long ithalenti likhona abantu bayothanda umculo wakho sibone ukuthi nawe into oyiphetheyo abantu bazayithanda siyakufaka ebantwini. Sakhangela lolu dubu ukuthi hayi kunenhlupho yemali abantu banalo ithalenti bakhona abanye esibabhekileyo bekhulu bebe ngobhuti nabo sisibethu abazange bethole ithuba because behlangene nenkinga zemali. Thina lapha into esazoyiqondisisa kulaba abatsha even labadala ma ithalenti lisakhona lisavuma iminyango evuliwe.
Abancedisana labaculi bato kwenziwe ngabeZimbabwe laba kukhombisa ukuzimisela okukhulu nakukhangelwe ukuthi bakwenze ngomnyaka onzima kakhulu. Loba nje coronavirus lisidla ubhedu umnyaka wonke, uMajor General uthi ake siduduzane ngale eyothando lapha athi sithandwa sami ngimamele. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ninguThuso Khumalo.
Ngesikhangele ezinye zendaba ibezikhokhela Ohulumende beZimbabwe leSouth Africa bakhuthazwa ukubopha ziqine emngceleni weBeitbridge Border Post ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka ngomkhakha omutsha weCOVID-19 obikwa osuqhamuke kwele South Africa. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.